Nhasi ndiro zuva rekupedzesera kubhadhara mari yekunyora bvunzo dzeZimSec. Vana vazhinji vakapinda pachirongwa cheBIM chekubhadharirwa masubjects matanhatu 6 nehurumende. Vazhinji vavo vasina kupinda muchirongwa ichi havana kukwanisa kuti varegiste bvunzo idzi.
Ivo vabereki vanga vachidzikwanisa here kudzibhadhara mari idzi, tanzwa dzimwe dzichinzi dzanga dzichidiwa nemaUS?
Vabereki vakapiwawo mukana wekuregista nemari yeUS dollar uye RTGS. Zvaiva nyore kune vaiva nadzo mari idzodzo asi vainge vasina, vakabva vatokundikana.
Saka vana venyu vasarira kubhadhara muzvikoro umu, pane mukana here wekuti vachawedzerwawo mazuva ekuti vagone kunyoresa?
Takangomirira kune veZimSec kuti vachavhura zvekare here mumwe mukana wekuti vana varegiste. Chaingova chipatapata uye masenters akakurumidza kuvhara nekuda kwekuti vana vairegista vainge vawandisa. Vazhinji vainyora muna June, zvinogore rino bvunzo dzemuna June dzainge dzisiko.